This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechitatu kurume 25/2015. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. ZCTU yopokana nekuvandudzwa kwemitemo kuitira kuti makambani agokwanisa kugumura vashandi pamadiro aJorgina. Rimwe sangano remagweta ropikisa kushandiswa kwemauto muhofisi yemuchuchisi mukuru wenyika. South Africa inombomisa basa vakuru vakuru vatatu muchipurisa vakapamba zvizvarwa zveZimbabwe munyika iyi vachinovaisa mumaoko emapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti rinopokana nepfungwa yekuda kuvandudza mitemo ine chekuita nezvemabasa pamwe nekushanda kwevanhu kuitira kuti makambani agokwanisa kugumura vashandi zviri nyore nyore pasina zvimhingamupinyi zvakawanda. Mutoro wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 gweru nhasi, mutungamiri weZCTU vaGeorge Ngiwane vati chinhu chinorwadza zvikuru kuti hurumende ine urongwa hwekuti ivandudze mutemo wemabasa kunyanya unechekuita nekupinda nekubuda kwevanhu mabasa. Vachiti kuita izvi kunosiya vashandi vanenge vabuda mabasa vari munhamo panguva iyo vashandi vagara vakatoomerwa neupenyu. Vangiwane vange vachipa pfungwa dzavo mushure mekunge gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa munguva pfupi yapfuura vakati hurumende ine urongwa hwekuda kugumura vamwe vashandi vehurumende uye inodawo kuvandudza mitemo yemabasa kuti vemaindastri nemakambani vagokwanisa kugumura vashandi pasina zvimhingamupinyi zvakawanda. Vangiwane vadzokorodza maonero esangano ravo ekuti hurumende haifanirwe kuita zanondoga pakuvandudza mitemo yemabasa. Vakatiwo pane kuti ifunge zvekuvandudza mitemo yemabasa, hurumende ingadai iri mushishire kutsvaga mazano ekuti yoita sei kuti isimudzire makambani kuti vanhu vawane mabasa.
Handisati ndamboona pasi rino hurumende inenge yakuita senge yakuramwa vanhu kusvika pakadaro. Handisati ndamboona zvakare gurukota rehurumende rinotaura rakamiriririra vana muzvina bhizinesi. Noti izvo zvaifanira kubuda kubva kuna muzvina bhizinesi kuti hatiri kutambura nokudzinga vanhu, asi zviri kubva nokuna minista wehurumende. Gurukota rehurumende rinofanira kunge riri rinodzivirira vanhu vakarisarudza kuti ringe riri pariri ipapo ndo raakutaura zvino kuti vati mushandirwi agone kudzinga kana kutora munhu waanoda pasina mutemo unomubata. Chokwadi chakazara ndechekuti tinofanira kutarisira hurumende inoshishika nokushayikwa kwemabasa. Hurumende inosisikana nokuti ngaise mutemo ipi netati vane mari dzavo vakwanise kuuya kuzoita makambani muno muZimbabwe.
Vashandiri vanowanzochema chema nerekuti mitemo yemabasa iripo pari zvino inoita kuti vaomerwe nemashandiro avo vachiti yakarerekera divi revashandi. Nekuda kwekusamira zvakanaka. Vachitaura neStudio 7 gweru nhasi, mutungamiri weZCTU vaGeorge Ngiwane vati chinhu chinorwadza zvikuru kuti hurumende ine urongwa hwekuti ivandudze mutemo wemabasa kunyanya unechekuita nekupinda nekubuda kwevanhu mabasa. Vachiti kuita izvi kunosiya vashandi vanenge vabuda mabasa vari munhamo panguva iyo vashandi vagara vakatoomerwa neupenyu. Vangiwane vange vachipa pfungwa dzavo mushure mekunge gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa munguva pfupi yapfuura vakati hurumende ine urongwa hwekuda kugumura vamwe vashandi vehurumende uye inodawo kuvandudza mitemo yemabasa kuti vemaindastri nemakambani vagokwanisa kugumura vashandi pasina zvimhingamupinyi zvakawanda. Vanki wane vadzokoro za maonere sanga noravo ikuti, urumenda ifanu rokita za nondoga pa kuvandu za mitemo ya mabasa. Wakati huo, pane kuti ifungezwe kuvandu za mitemo ya mabasa, urumenda inga dairu mshishire kutaga mazano ikuti yo itasei kuti isi mudzire makambani kuti vanu wane mabasa.
Andisa atinda mbona pasirino urumende inenge akutasengwe ya kura mwavano kusika pakadaro. Andisa atinda mbona zakare guru kutatule urumende, rinota uraraka miririra vana mzina business. Noti izo zaifanda kubuda kubakuna mzina business kuta atikutambura naku zinga vano. Asiziri kubano kuna minister we urumende. Guru kutatule urumende, rinofanda ngeriru rino zivirira vano. Vakari saru za utringiri pariri ipapo, ndora akuta urazino. Kutuati mshandiri agone kuzinga kana kutora munhu anoda, pasina mutemo nombata. Choko adichaka zara ndeche kuti nofanda kutarisira urumende ino shishika na nukushai kwa mabasa. Urumende inosisikana notingaise mtemo ipi ni tatuwa ni mariza wava kwanse kuhuya kuzweta makamba ni munu muzima.
Ashandiri wewano wanzo chema chema nere kuti mtemo ya mabasa ilipo parizino ina itakutuwa umeru ni mashandiro avo vachiti ya karerekira divirewa ashandi. Nekudakwe kusamira shakanaka kwezwe upfumi, vashandi wakawanda waru gumuru wapa mabasa, vasinaka na peni ravano wana, shusine kuti wakawanda wavo vaningu ashandira makamba ni haya kwe makwere wakawanda. Vangi wane vati zvinogona kudurira hurumende kuti vashandi vangobiritswa mabasa nyore vasingapiwe mari dzepenjeni sezvo vati hurumende inenge ichifanirwa kuve nehomwe yemari inenge iri parutivi yekuzochengeta vashandi ava muurovha hwavo. Panyaya yekugumurwa kwevashandi vehurumende, vangi wane vati sangano ravo rakagara richitaurira hurumende kuti vashandi vaya vakawandisa vakaenderera mberi vachiti kune vamwe vanhu vanohoreswa kubva muhomwe yehurumende asi ivo vasina basa ravanenge vachiita.
Takangu watabira kutawora kuti kune vashandi varu kubadarwa mare vakagara kudzimba. Tikataura tine umbo vashandi ivavo vanonzi ma youth workers vakagara kumaru wakose kubakazara no mataun. Varu kubadarwa mare vakagara. Nevamu vashandi varu kubadarwa vasiri kumabasa. Tukubimba kutika urumende ya kutasanya izozo. Haingo visi vashandi pamabasa. Ichatanga ya ungoro ratende vapi vashandi varu kutambiriswa mare vagere. Zoita kuti vanhu ivavo vari kuwana mari dzavasingafaniri kuwana. Ndivo vanofanira kutanga kumiswa. Hatisi kutarisira kuti hurumende ichazongoti iwerekedza basa iwecheredza basa. Nokuti tinoziva zvaiitika vaingotora vanhu vachivabhadhara mari iyo vasingashandi muhurumende.
Mune imwewo nyaya, muchechisi wedare mudunhu reMidlands vaBrian Mzemba vati nyaya yakatarisana navaAlbert Chirau vanove kanzura Ward 11 muGweru inogona kuzoenderera mberi kana vadedzwa kudare redzimhosva nemasamanisi sezvo vati mapurisa haana kunyatsoburitsa mhosva ingaite kuti vaChirau vamiswe pamberi pedare. VaChirau vakasungwa nemusi wechishanu vachipomerwa mhosva yeuori vachinzi vaitora mari yemutero inobhadharwa nevanoshandisa mimwe misika iri muward mavo vasingaendesi mari iyi kukanzuru. VaChirau vakazoburitswa muusungwa nemusi wemugovera. Vakaenda kumatare edzimhosva nemusi wemuvhuro vakanzi vadzoke nhasi apo vazosvikoudzwa kunzi nyaya yavo ichazoenderera mberi nenzira yekudedzwa nemasamanisi. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taurai Shava.
Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti riri kushushikana zvikuru nenyaya yevakuru vemauto ava vanonzi vari kushanda kuhofisi yemuchuchisi mukuru wehurumende. Sangano iri rinoti izvi zvinotyora bumbiro remitemo yenyika. Nyaya yemauto anoshanda kuhofisi yemuchuchisi mukuru wehurumende yakabuda apo mutevedzeri wemuchuchisi mukuru amai Florence Siyambi vakakwira kumatare vachiti vainge varohwa mwedzi wapera nemumwe mukuru wemauto Kenel Solomon Siziva kuhofisi yavo. Zvinonziwo mumapepa aamai Ziyambi ari mumaoko emapurisa kune vamwe vakuru vekumauto vanoti Meja Musipa naMeja Manyeruke vari kushanda kuhofisi yemuchuchisi iye. Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti uku kutyora bumbiro remutemo rinoti mauto nemapurisa anofanira kudaidzwa chete kana paita dambudziko guru kana kuti state of emergency. Sangano iri rinotiwo rakatoendesa hurumende kumatare nenyaya yekushandisa mapurisa mukuchuchisa. Zimbabwe Lawyers for Human Rights yakurudzirawo komiti yeparamende inoona nezvemitemo kuti iongorore nyaya iyi. Sachigaro wekomiti iyi muzvare Jesse Majome vaudza Studio 7 kuti vakatodaidza bazi rezvekuchuchisa kudare uye vanoda kusimudza nyaya yemauto iye. Studio 7 aina kukwanisa kubata muchuchisi mukuru wehurumende vaJohannes Tomana sezvo vanga vasingadairi nharembozha yavo. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights muzvare Rose Hanzi.
Bumbiro remutemo redu ratakawana muna 2013 rinotaura pachena kuti vana muchuchisi vanenge vari kwatinoti ku National Food Security Authority vanofanira vari vanhu vasiri vari musoja kana kuti vanenge vasiri mauto. Rinotaura kuti vanochutisa vanofanira vari vanhu vakazvimirira, vanhu vanenge vatinzi pachirungu vanenge vari independent. Masoja kana mauto anongozokwanisa kuzonobatsira madepartment egovernment anenge achinzi ari under civilian authority inomirira vanhu vasiri mauto, vanhu vasiri mubasa rechiuto kana kuti mubasa rechipurisa. Inganzi iyo security service ndoinonzi civilian authority. Vanogona kungozobatsirwa kana pane zvinenge zvaitika munyika zvinenge zvichida kuti vanhu vava vazovabatsira, zvakaita senge madisaster kana kuti pakaita mhirizhonga yakawanda, ndopavangangotonzi ngavanobatsira vanhu vakadano. Asi kuti varambe vari vakazvimirira vasina vanhu vanovaudza zvekuita zvisingabvumirwe pamutemo, hapafanirwe pane mauto mukati meNational Food Security Authority.
Saka kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei, pangaitwe sei kugadzirisa nyaya iyoyi?
Isu tangatiti paramendi yedu mubumbiro remutemo vane basa rekuongorora zvinenge zvichiitika mumapato emagovernment departments, atingati mapato ehurumende. Vanofanira kuongorora kuti zviri kumbofambiswa sei, vari kushanda sei, vari kugona basa ravo here ravanofanira vachiita. Saka isu kuti paramendi inofanira kuongorora kuti sei mauto akapinda kuti vanobatana namuchichisi, nekuti vanamuchichisi vanofanira vari vanhu vakazvimiririra vanenge vasingaite zvekunyengedzwa kana kuti zvekuzovhundutsirwa nemauto.
Gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights, Muzvare Rose Hanzi, vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Murongwa wedu wekutarisa sarudzo dzeby-election dziri kuitwa nemusi wechishanu 27 mwedzi uno, nhasi tine hurukuro nevari kukwikwidza kuMount Darwin West vakamirira mapato matsva anoti Transform Zimbabwe neNational Constitutional Assembly kana kuti NCA. Vari kubatsira kutsvagira rutsigiro vaKennedy Fungai vachamirira bato reTransform Zimbabwe kuMount Darwin West musarudzo idzi vaDavid Rodi vanoti gwaro revavhoti richine mazita evamwe vanhu vakafa kare, vamwe vanhu vane makore anodarika zana vasingavanikwe pakero dzakanyorwa, uye vamwe vanhu vakanyorwa kaviri vachizongosiyaniswa zvishoma kunhamba dzezvitupa. Transform Zimbabwe inotiwo nhengo yayo vaFungai vari kutyisidzirwa nevatsigiri veZANU-PF. Sarudzo yekuMount Darwin West ndeyekutsvaga vachatsiva chigaro chakasiyiwa nevaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru, kuchitiwo dzekuchirumhanzu Zimbabwe kune chigaro chakasiyiwawo nemumwe vevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Zimbabwe Electoral Commission yakazivisa kuti vanhu vanodarika zviuru zvinomwe nezviviri vakanyoresa kuti vavhote mumatunhu maviri aya. Ngatinzwe hurukuro yataita navaDavid Rodi.
Pati inonzi ZANU-PF yakabata vanhu pfungwa nekutyisidzira kwakanyanyisisa zvekuti vanhu pfungwa dzavo dzakashanduka hongu, havachada kunzwa nezveZANU-PF. Asi kuti vabude pachena vazvimiririre kuti havachada nezveZANU-PF, vanoramba vakatyisidzirwa, vanoramba vachingotsondorwa, vachiudzwa mashoko ekuurayiwa, vachiudzwa mashoko okushungurudzwa nenzira dzakasiyana siyana. Izvi tiri kuzvibata nekuzvitora kubva mukati mevanhu vatiri kutaura navo.
Asi imi muri kukwanisa kuita misangano makasununguka here musingakanganiswe?
Misangano yatiri kuita, tiri kuita muzvikwata zvipoka zvidiki zvidiki zvidiki, nekuti nguva yatinongononira kuti taakutanga musangano mayuti ezano nemotikari zhinji chaizvo dzakauya mazuva ano anonzi maFord Ranger anobva angotanga kutenderera munharaunda iyoyo. Vanotenderera navo vanozivikanwa kuti ndivanani, vanozivikanwa vakamirira bato reZANU-PF. Saka vanhu vanobva vatanga kutya kuti aiwa kakutikaramba tiri panapa hazvitikire zvakanaka. Vatinotaura navo totaura navo muzvipoka zvidiki zvidiki nekuti vanoti vanotya.
Makakwanisa here kunge muchiwana gwaro revavhoti?
Gwaro revavhoti takariwana, voters roll takaiwana hongu kandimiri. asi mune zvinorwadza zvakanyanyisisa mukati megwaro iroro. Mune vanhu vakafa zvinozivikanwa kuti ava vanhu vakafa asi vanhuiva vachiri kuapiya muvoters roll. Tine vanhu vakazvarwa 1916 vamwe 1913 vachiri kuapiya vanotorere adhiresi inonzi Karuyana Primary School vanonzi vari kugara kumateachers cottages. Ukaenda kumateachers cottages ikoko hakugari chero vanhu vanopfuura 12 mateachers cottages anotariana primary school.
Zvii zviri kuimbiswa nebato renyu kuvagari vekumaundaion west kana makamavhoterwa?
Tinomisa kuti kana maundaion west yatisarudza mukati nemaelections ari kutevera aya, isu tichamira sebato nemutungamiri anenge asarudzwa muno kuona kuti upenyu hwevanhu hwaendeka.
Avanga vari vaDavid Road vanove campaign manager wavaKennedy Fungai webato reTransform Zimbabwe vari parunare kupanorama kumaundaion west. Tabatowo vari kumirira bato reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA vaRuben Mafigo ava vanoti kune kutyisidzirwa kwenhengo dzavo pano nepapo nenhengo dzezano PF asi vari kukwanisa zvavo kutsvaga rutsigiro.
Nyaya dzekutsvaga rutsigiro kunoku hapana zviri kungoti netsei zvakafanana nekuti masabhuku mazuva apera aya vakaunganidza vanhu ndinodaira kuti constituency yese because ndine masekretary emasabhuku anosvika vashanu vasiri kuda kuzikanwa mazita avo vaichitaurira kuti mumasabhuku imomo vaiudzwa kuti tiri kunyora mazita remunhu rega rega pavillage musi wekunovhota musi wa27 sabhuku ndiye achatungamirira vanhu ivavo kunovhota taisa mubhuku ravo. Saka ndakanyatsoona kuti zvinoratidza kuti pane zviri kuitika kumasabhuku nezano PF.
Makasvitsawo here chichemo chenyu kuzeki?
Handisati ndavaona vezeki but kubato redu vari kuzviziva. Ivo vezeki ndaani nguva ndisati ndataura navo vakambondifonera pekutanga tanga kusvika pari zvino izvi handina kana kutombotaura navo zvokuti ndotofunga kuti mangwana ndotoenda kuofisi yavo kwadokita.
Vamwe vaiichemawo nenyaya yekunonoka kuwana gwaro revavhoti kana kuti voters roll. Imi makakwanisa here kunge muchiriwana uye kana makariwana makagutsikana here naro?
Handisati ndatomboriwana nahasi handisati ndariwana. Ndinongofunga kuti mangwana pandichaenda kudotiwa ikoko ndinokonfirma kuti gwaro ndingakwanisa kuriwana zvakadini.
Ko kusangana nenhengo dzenyu muri kuita sei? Muri kukwanisa here kutongoita misangano?
Aiwa musangano tiri kuita. Musangano tiri kuita haa zvakasununguka. Tichangoparana shoko rekuti ngatisanganei nguva dzakati panzvimbo yakati. Aiwa tiri kuona tichikurukura.
Asi iro bato renyuwo muri kuona rine mukana wakakura zvakadii wekukunda musarudzo idzodzo?
NCA ine mukana wakakura zvekuti dhu. Nekufamba kwandiri kuita ndichitsvaga rutsigiro ndinyatsoona kuti vanhu vazhinji muno mandharoni ndobato ravari kutotsigira zvikuru.
Zvii zvamuri kuvimbisa vanhu kuti vakuvhoterei?
Zvandiri kuvimbisa vanhu kana vandivhotera, chekutanga muno mandharoni west constituency munongori ne 5 masecondary schools chete. Haasi kukwanisa kuakomodeta maprimary school ari mumandharoni west constituency ari 26. Saka ndinotarisira kutitaita kuti tiwane mamwe masecondary schools maviri muno muconstituency. Kwozoita migwagwa yedu kune imwe migwagwa irikoko madhasi rodha ada kunyatsogerwa zvakanaka mihombe tichiisawo tara chaiyo chaiyo.
Vanga vari nhengo yeNCA musarudzo dzebyelection kumaundaion west vari parunhare kumaundaion west kwakare vaRuben Mufigo. Vamwe vari kukwikwidza ndava Bhanuel Seremwe vezano PF navasiriro muradzi veFreedom Front of Zimbabwe vanoiva takataurawo nawo kare muchirongwa chedu. Bato reMDC Renewal Team nhasi rakwidza nyaya yaro kuConstitutional Court richipikisa kudzingwa kwenhengo dzaro mudare reparamende. Renewal Team inoti haisi kuzopindawo musarudzo dzemabyelections. Nhengo dzayo 21 dzakadzingwa mudare reparamende svondo rapfuura mushure mekunge bato reMDCT rasvitsa chikumbiro ichi kumutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata mutauriri weMDC Renewal Team vaJacob Mafume kuti tinzwe zviri kurongwa.
Without fundamental reforms, we are not going to participate in by-elections. What is surprising to us is that our colleagues now say, after having caused 21 parliamentarians to leave parliament, they are now saying they will not participate. What kind of behavior is that? It means that they would prefer Grace Mugabe to be in Harare East than Tendai Beach. They would prefer Jonathan Moyo to be in another seat in Cholocho than Honorable Ngomo. We are surprised at this behavior. That's why sometimes we say people have been bought or maybe...
tinorombo vatereri mishina yedu inenge iri kuti netsei asi tombotarisa dzimwe nyaya dziri pamberi. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zviri mukusuwa zvichitevera kushayika kwakaita vasikana vaviri vechidiki vanga vari pachirongwa cheUnited States Achievers Program chinobatsira vadzidzi vanobva kumhuri dzisina kubudirira kuti vaite zvidzidzo zvepamusoro muAmerica. Mumwe musikana wechidiki Nancy Tizora akashaya mushure metsaona yemotokari nemusi wesvondo manheru uye ari kutarisirwa kuti aendeswe kumusha kunoradzikwako. Pari zvino pane mari inosvika $15,260 yaunganidzwa neshamwari nevamwe vaaishanda navo kuti mutumbi wake ukwanise kuendeswa kumusha. Nenzi akanga ari kushanda neInternational Monetary Fund panguva yaakashaya. Mumwe akashaya nezuro ndimuzvare Moline Magoronga uyo anga ari kudzidza kuBoston, Massachusetts. Hazvisati zvazivikanwa kuti chii chakakonzera rufu rwake. Pari zvino hama neshamwari dzake vaunganidzawo mari inosvika $10,712 kuti vakwanise kunoradzika hama yavo kumusha. Mumwe anga ari pachirongwa ichi Great Joint Love audza Studio 7 kuti zvichanetsa kuvhara maburi asiyiwa naNancy naMoline sezvo vanga vane unyanzvi waifanira kuzobatsira nyika kuti ibudirire dai vasina kushaya. Marvelous Muhlanganyauye weStudio 7 aita hurukuro naNdlovu kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi.
Izvi zviri kuitika zvatirwadza chokwadi pamusoro pekuti specially vanga vachiri vana vadiki vanga vane upenyu hwavo hwese vakavamirira pamberi pavo and vanga vana vachiri kungotanga vanga vachiratidzira kuti vachazoitawo zvine musoro neupenyu hwavo kuzobetsera mhuri dzavo pamwe chete nenyika yedu yese. Saka inyaya yatirwadza chokwadi.
Tinoona pari zvino pane zvirongwa zvekuedza kuti shamwari dzevafi vaviri vasikana vechidiki ava wemuno muWashington newekuBoston vakwanise kudzorerwa kumusha. Imi sevamwe vanga vari pachirongwa apa muri kubatsira sei?
Vakawanda vedu especially vari kuDC nevari kuBoston azvo vakwanisa kuita kuti vaisewo like mafundraising initiatives paInternet. Saka vakawanda vedu vari kuendawo online ipapo tichidonetawo mari pashoma shoma ipapo patinokwanisa. Asi mukuwanda kwedu iyo mari yacho iri kuita ichibatanidzwa ichikurawo ichisvikawo pekuti inotokwanisa kubetsera kuti tizowana mari yekubhadharawo mafuneral cost nemarepatriation cost. Vakawanda vedu zvatiri kuita tirikungoendawo apo pamafundraising initiatives tichingopawo nepatinokwanisa and nekungotaurawo nemhuri kungovaudza kuti ndo zvatiri kuedza kuita kuti sezvo mhuri dzakawanda dziri kuZimbabwe and kunewo kutenge tangouyawo tingoriwana tega tega. Saka tinge tisingowanawo mumwe ari kuita achimiririra mhuri dziri kuZimbabwe kuti zviwanewe kufambisa maprocesi anenge achifanira kuitwa.
Imi mungade kuti vasikana vaviri ava varangarirwe sei?
I think kuvarangarirawo nekungovafungawo sevanhu vanga vachifara vane rudo kumhuri dzavo iyezve vane rudo nenyika yedu yeZimbabwe. Vanhu vanga vachitarisira zvikuru kuti vachazowanawo fundo iri pamusoro vachidzokerawo kumusha kunobatsira mhuri nekubatsirawo nyika yedu yeZimbabwe.
Vanga vari vaGreat Joint Love vachitaura naMarvelous Muhlanganyauye vari kuWashington Washington State kuSeattle muno muAmerica. Mumwe mukuru wemapurisa muSouth Africa ambomiswa basa zvichitevera kupomerwa mhosva yekuburitsa zvisiri pamutemo muSouth Africa zvizvarwa zveZimbabwe muna 2010. Vamiswa basa mukuru webazi remapurisa reIndependent Police Investigative Directorate vaRobert McBride. Kusvika pari zvino vamwe vakuru vemapurisa vakambomiswa basa vachipomerwa mhosva imwe cheteyo ndi Lieutenant General Shadrack Sibiya, mukuru wemapurisa muGauteng vachandira bazi reHawks pamwe navaAnwar Dramat, mukuru weHawks muSouth Africa yose. Zvinonzi mapurisa aya akaendesa zvishoro zveZimbabwe mumaoko emapurisa emuZimbabwe zvisiri pamutemo. Gurukota rezvemukati meSouth Africa vangosina tinhleko vanoti vose vakapara mhosva vacharangwa nemitemo yenyika. Mapurisa aya ari kunzi akapamba zvishoro zveZimbabwe zviri muSouth Africa ndokunozvisiya zviri mumaoko emapurisa emuZimbabwe kumugano wenyika iyi neZimbabwe. Izvi zvakatanga kubuda apo Witness Ndeya nehama yake Shepherd Chuma pamwe neshamwari dzavo mbiri vakasungwa muna 2010 muSouth Africa vachinzi vakanga vari munyika iyi zvisiri pamutemo. Chuma anoti vakaendeswa kuBeitbridge Border Post uko vakaiswa mumaoko emapurisa emuZimbabwe. Mapurisa aya anonzi akabva vapomera mhosva yekuuraya mupurisa muZimbabwe vasati vabuda muZimbabwe vachienda kuSouth Africa. Ndeya akazowanikwa akafa mushure mekupfurwa. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti gurukota rezvemukati menyika vaKembo Muhadi vanofanirwa kuona kuti mapurisa akaita izvi aferefetwa uye kuti amiswe pamberi pematare edzimhosva achitongwa nemhosva iye. Hapana huwandu hunozivikanwa hwekuti vanhu vangadai vakadzoserwa muZimbabwe vakawirwa nedambudziko iri vano muSouth Africa vakawanda zvakadii. Mashoko anotevera anoburitsa mafungiro ehurumende yeAmerica. Murwiri wekodzero dzevanhu anozivikanwa munyika akapambwa vanhu vose vachiona muHarare uye pava nemasvondo maviri asiri kuzivikanwa kwaari. Vakaona zvichiitika vanoti Itai Dzamara akapambwa nevarume vashanu apo aigirwa vhudzi rake musi wa9 kurume ndokukandwa mumotokari. Kubva ipapo haasati aoneka kwaari ukuwo hurumende inoti haina ruzivo kuti aripi. Vadzamara vanotungamira sangano rekodzero dzevanhu reOccupy Africa Unity Square iro riri kukurudzira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vasiye chigaro. America inobatana neEuropean Union, Canada neUnited Kingdom pamwe nemasangano epasi rose mukushushikana nekutsakatika kwakaita vadzamara. Zviri kuonekwawo kuti hurumende yeZimbabwe yakashora kupambwa kwake. America inoti Zimbabwe inofanirwa kuona kuti nyaya iyi yagadziriswa. America inokurudzirawo Zimbabwe kuita zvose zvainokwanisa mukuona kuti vadzamara vawanikwa uye kuti kupambwa kwavo kuferefetwe kuitira kuti kuchengetedzwe kodzero dzavo uye kuti dzadzadziswa. America inomira navadzamara pamwe nevana veZimbabwe mukurwira kodzero dzavo dzekutaura zvavanoda pamwe nekuungana nevanhu vavanoda. America inokomekedzawo kudzoswa kwavadzamara kumhuri yavo. Aya mashoko anomirira pfungwa dzehurumende yeAmerica. Sezvo nguva yedu yapera rikaiti mbotarisa musoro wenhau zvakare, ZCTU yopokana nekuwandudzwa kwemitemo kuitira kuti makambani agokwanisa kugumura vashandi paanodira. Rimwe sangano remagweta ropikisa kushandiswa kwemauto muhofisi yemuchuchisi mukuru wenyika. South Africa inombomisa basa mukuru mukuru vakuru vakuru vatatu muchipurisa vakapamba zvishoro zveZimbabwe munyika iyi vachinozviisa mumaoko emapurisa ekuZimbabwe. Vateereri musakanganwa kupinda muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi manheru apo tichange tichitarisa matambudziko anosangana nemhuri dzinenge dziine hama neshamwari dzinenge dzashayikira kunze kwenyika. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri nichitumurai zvakanaka vateereri.